Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tananoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera vari kumuchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti Zimbabwe haisati yamboona kurohwa kwevanhu nekurambidzwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo kwakadai. Masangano evarairidzi anokurudzira hurumende kuti iite misangano yechokwadi nevarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko vakasungwa nekurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central vakaendeswa kuchipatara cheParirenyatwa neZuru Maneru uko vakaonekwa nevanachiremba. Mapurisa anoti vakarembera vakasungwa vachipomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vakange vachitsvaga rutsigiro rwebato ravo reCCC vari mukati meguta. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakatiwo padandemutande reTwitter neZuro wakare pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari mumaoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudzawo Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti vakarohwa vari mumaoko emapurisa vachiti imwe nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vakatuka mapurisa pavakange vachida kusungwa.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights tatara nawo mukoma Dark Kotat nasisi tinomuda shoko vari kumirira madzibaba veshanduko vari munzira izvozvi vakananga kuParirenyatwa Hospital kwauri kunotarisirwa kuti madzibaba veshanduko vachange vachiadmitwa kana kuti kuradzikwa nokuti wakwara zvakanyanyisa pavarohwa nemapurisa kuHarare Central Police Station. Sando mamirira zvakaita munyika yedu yeZimbabwe.
Semagweta anorwira kodzero dzevanhu, matambira sei chiitiko ichochi? Munoona sei kushungurudzwa ikoko kwaitwa vakarembera?
Ndashushikana zvikuru nemaitiro ari kuita vari kutitonga ari kuita mapurisa kuti ndipo patasvika ipapa pekuti munhu kana apiwa mhosva yekunzi ari kunzi disorderly conduct unotosvika pakutorakashwa kutozvamburwa zvakadai zvinhu zvinoshoreka zvikuru, zvinhu zvinoshoresa nyika yedu yeZimbabwe. Tinokurudzira mapurisa kuti waite basa nemazvo professionally. Kana munhu aine mhosva ngaaprosecutwe, ngaamusungwe omiswa pamberi pedare asi kodzero dzake dzisinyambonyukidziwa, asingarohwi. Zvinhu zvinoshoresa, zvinhu zvataitarisira kuti zvakapera kuma15th century chaiko, hazvifanira zviriitika mukore watiri kurarama.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga akakwanisawo kubata vakarembera vari muchipatara kuParirenyatwa kuti tinzwewo kuti chii chakatora nzvimbo kusvika pakusungwa kwavo, kunyange hazvo hurukuro iyi isina kuzoenda kure sezvo vakange vave kuonekwa navanachiremba.
Tiri kunzwa kuti mashungurudzwa uye kurohwa zvakaipisisa remapurisa mweri mumaoko emapurisa, makuwadzwa zvakadii?
Ndarova musana uini makumbo ndiwandabandikuvadza.
Saka vana chiremba vari kuti kudii nekukwadzwa kwamaitwa imomo makumbo nemusana?
Vachiri kundibatsira.
Mungatudza kuti chii chasvitsa kuti munge muchisungwa nemapurisa nekuzorohwa iko?
Ndangitongofamba ndiri pananiyose ndakaburukira paipai. Chingoti fambei ka handina kutomboita nangu. Ndobva ndatopauya motikari yanga isina namba plate kaunganimukana hanzi zokebreki. Ndomaburuka mangu machinda imomo. Then imwe 4x4 yanga itotera mumashure. So vazoburuka mu 4x4 nevangarumuka motikari kaya ndovaburuka ndibvatondibata. Ndibvatondikanda mu 4x4. Kwakusvika kupolisi. Ndingosvika kupolisi ndaburitswa mumotikari ndaendeswa kune imwe room iri pasi so. Haikoko ndokwandarohwa, handarohwa zvisingaiti.
Saka vanga vachikuti vari kukuroverai ichi.
Mumwe wachona haanombovanza anatsototaura kuti tikanatsokudisipirina tikakurova ufa wakapfeka chii.
Avo vange vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko vari parunhare muchipatara cheparirenyatwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano anorwira kodzero dzevanhu anoshora zvekurohwa nekurawa kwevanhu kuri kuitika. Mukuru weHuman Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti nyaya yokurwisana nekurambidzwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro haina kutanga nhasi, asi vachiti vaitarisira kuti izvi zvava zvemakare kare. Dr. Kika vanoti zvegore rino zvanyanyisa.
Ndinoona sekunge tiri kuramba tichitenderera panzvimbo imwe chete senyika. Nyaya yeviolence pamaelection, nyaya yekurambidzana kuita makampeign kwemapato haisi nyaya yatanga nhasi. Nyaya nemakore nemakore, maelection esapura tanga tiri kusangana nenyaya dzakadai. Asi gore rino zvinenge zvatinyanyei takatarisa maelections aitika muna 2013 pamwe chete naaitika muna 2018. Tiri kuona violence yacho kunyange zvavo awari mabielections. Maelections asina kunyanya kukosha tikada kuimaenzanisa nemaharmonized elections. Asi tiri kuona kuti mapato vari kukoshesa maelections awa zvichida nenyaya yehuwandu hwemasits ari open. But zvekare takatarisa nekuti tine maharmonized election gore rinouya.
Chii chamakasangana nacho? Chii chamuri kuona Dr. Kika?
Violence yata rekoda so far yakawandisa. Tiri kuona masupporta emapolitical party emapato vachirwa nenyaya yezvipfeko zvavanenge vakapfeka. Tiri kuona zvekare mapurisa achivapo zvekare pakudisrupta mumwe musangano neviolence. Takaona zvakaitika kugokwe. Nhasi taona zvekare zvaitika nevanozivikanwa neruzhinji kunzi madzibaba veshanduko vanonzi avo vasungwa muguta reHarare vakanorohwa kumapurisa nenyaya yekupfeka zvipfeko zveyero. Tiri kuona zvekare mapato kuzvikuru sei CCC, Citizens Coalition for Change, ichirambidzwa nemapurisa kuita marali mune dzimwe nzvimbo. Izvi zvinhu zvisiri pamutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa kodzero kuna ani nani zvake kuti ange achiita political activity. Zvichinge ikero zviri pamutemo, hapana anofanira kuzvimisa. Marali inyaya yekungozivisa mapurisa chete, hakusi kuti mapurisa vane masimba ekumisa rali. Saka tiri kuona vachishandisa zvekare masimba avo zviri pamutemo. Zvataingoona zvichiitika makore aya pachine mutemo wataiti posa. Saka zvinhu zvisina kufanira zvatiri kuramba tichiona zvichiitika izvi.
Kana makatarisa zvese zviri kuitika, Dr. Kika, munoona sekuti sarudzo iyi ichabudisa chokwadi here?
Zvazvinoita zviri paviri. Pane kuitika kwesarudzo zviri pajekerere zvine fairness, kozoti appearance yesarudzo kana kuti kurakidzika kwazvinenge zvichiita. Tinenge tichida kuti sarudzo yedu iratidzike kuti iri kuitika mune zvakanaka, asi igoitika zvekare mune zvakanaka. Saka zvinhu zviviri izvozvo zvakakosha. Pari zvino kana tichiona violence, tichiona kudzivirirwa kumamwe mapati kuti vange vachipiwa mukana pane penyuro, kuti vange vachiita gungano dzavo, zvinorakidza vanhu kuti mamiriro azvo hazvina kumira zvakanaka. Zvinova zvinozoita kuti vanhu vasabude vachinovhota, nekuti vanhu vanenge vakutoti maitikiro azviri kuita handiwo, saka maresults acho pamwe anozobudawo zvekare zvisirizvo. Saka tiri kuona kuti zvinodiscourage mavoters, zvinounza yatinoti voter apathy yaiya. But zvekare takatarisa maitiro ari kuita ZEC, tine nyaya dzakawanda dziri kubuda maererano nemamiriro akaita voters roll netsanangudzo dzisingagutse dzinobva kuZEC. Jino tipa kusagadzikana kuti ma elections awasarudzwe ichaitwa nemazvo here, mapurisa achaita basa rawo here, zeki ichaita basa rayo here, tichizoburitsa ma results ane chimiro chakanaka. Zvino zvekuti hatingataure pari zvino ne confidence kuti hongu ma sarudzo dzatakatarisana nadzo idzi dzichaitwa mune zvakanaka. Asi shuviro yedu ndeye kuti dziitwe zviri pamutemo. Zvido zvevanhu zvichiva zvinozobuda zvichiremekedzwa.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rinomirira varairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti hurumende haina hanya nekuona vana vechikoro vasina varairidzi, vachiti hurumende yaifanirwa kunge yakaita hurukuro dzakadzama nevarairidzi kuti vana vawane dzidzo yakakwana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti varairidzi havasi kuenda kubasa pamusoro pehurumende isingadi kuita hurukuro dzine musoro nevarairidzi, vachiti iko zvino hurumende inorwa nekushungurudza varairidzi pachinambo chekugadzirisa zvinhu zvinonetsa.
Muzvikora hamuna kumira zvakanaka mushure mukunge varairidzi vaenda paincapacity station yanga yakanyanya zvikuru sei kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22. Zvichitevera kubhadharawo mari shoma, varairidzi vakawanda vakakwanisa kuti vadzokere kuzvikoro. Asi tiri kuona kuti vana vechikoro havasiri kudzidza. Tingataura kuti kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22 vakawanda varairidzi vanga vari incapacitated. Vamwe vanga vakaenda kunomaka Zimsek, vamwe vanga vakadamwawo kuzek, pari zvino vamwe vaenda futizve kusensus. Asi chikurukuru chapa kuti muzvikoro musadzidza inyaya yekushungurudzwa navarairidzi neline Minister of Education zvichinzi nyorai matsamba wokuti mamuri kupi kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22. Asi dambudziko rinonetsa ndechekuti varairidzi vari kunzi vanyore matsamba zvichibva pamashoko anotaurwa nemuromo. Mashoko anotaurwa nemuromo mupublic service anopindurwa nemuromo. Mashoko anofanira kunge akanyorwa.
Saka imi semasangano anomirira varairidzi munoti moita sei nenyaya iyi?
Isu semaunions tinorangwa tichirangaridza varairidzi vatinotungamirira kuti havana kusungirwa kuti vapindure mashoko ataurwa nemuromo. Zvekare both employer public service commission ne minister of education vanoziva kuti varairidzi vanga vari kupi, nokuti takanyora gwaro rakaenda ku public service commission tikarikopa ku minister of education tikapawo vakuru vezvikoro. Saka hationi kuti varairidzi vane nyaya. Varairidzi havana mari dzokuti varamba vachienda kuzvikoro, pari zvino vanokwanisa kunge vachiripota to DSJ. Saka kutsvaga uta nomugadhe, kushungurudza kuita inonzi witch hunting muzvikoro, asi yatiri kungoona kuti iri kuafekta mwana wechikoro, nokuti muzvikoro hamuchina kudekara. Vakuru vezvikoro vanonzi vanyorewo matsamba vozonzi vanyore sevarairidzi matsamba. Saka muzvikoro umuibata murefu bata mupfupi, tichichinjana mashoko isu chiti varairidzi havana chokunyora, nokuti ministry inozokonga vari pamwe chete public service.
Izvi zvinoitei kuvana vechikoro Dr. Zhou? Zvinoitei muzvikoro?
Izvi zvapa kuti muzvikoro musadekara. Varairidzi vanhu vari kupomerwa nyaya dzakawanda. Izvi zvionza vafanira kuti kuende kusensus, unza vafanira kuti aende kuzeki, asi unza vanofanira kushanda samadhongi. Even mari dzakapomerwa nehurumende dzokuti vana vavarairidzi vachange vachibatsirwa una ma 20,000 hapana kwekudzibvunza. Ukatibvunze iko zvino hapana padziri kubuda. Saka kubatana kumeso, kutsamwa kwavarairidzi, kushungurudzwa kwavarairidzi ndo zvapa kuti mukoro mushaye kwekudekara, vana vatadzi kudzidza muzvikoro. Temu rino ripere riri temu ringanzi pachirungu a period of wasted years. Hapana zviripo makumbe enyoka, vana varongopera kuenda kuzvikoro, varairidza vasikuenda kunodzidzisa, varienda kunobvunzurudzwa. Izvo zvapa kuti varairidzi vakawanda vatsamwe zvikuru. Endi kana tisigadzirisi zvinhu zviri muzvikoro umu, zvichapa kuti vana varasikirwe nenguva refu, uyezve mazizaasa azobuda akashata zvikuru pagore rinouya ari marizaasa egore rino.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti havazivi kuti masangano anomirira varairidzi anotaurei, sezvo varairidzi vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana, 97% vari muzvikoro vachidzidzisa vana.
Isu sebazi reprimary and secondary education tinoti vatungamiri vevadzidzi ngavasataura nhoroondo dzekwavanenge vasina kuswera. Muzvikoro medu vadzidzisi vakawanda chaizvo, tatoti tine kuma 97% vari kuuya kuzvikoro uye vari kutodzidzisa vachiitwa anonzi maclassroom observation nemaheadmaster nemaschools inspector nemadistrict schools inspector. Saka dzidzo yemhando yepamusorosoro iri kuramba ichienderera mberi.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri 362 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana mana ane gumi nevasere 5,418. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvina zvine gumi nevaviri 244,012. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nevatanhatu 4,409,406. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvinomwe zvine mazana matatu nevasere 3,437,308. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nemakumi manomwe nechimwe nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevana 171,954. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday, gurukota rezvemari vamutori muve vanoti varimi havasi kuzobhadharwa mari yechibage chavo nemadhora ekuAmerica. MuNewsday makare, rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakamirira kuita hurukuro dzine musoro nehurumende kuti kusawirirana pakati pehurumende nevarairidzi kupere. Zimlife.com rinoti dare redzimhosva nezuro rakasendeka parutivi mutongo pamusoro penyaya yakaunzwa nevana vevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, avo vari kuramba kuti baba vavo vapfukunyurwe pavakachengetwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
musangano weZANU-PF. Ndinosanda isapota ZANU-PF. But ne timu redu takatozoona kuti hapana chatiri kufira. Tinenge tichingonyengedzerwa sevanhu vanenge vachigara kumusha. Tinobva kugokwe kwachireya. Tichingonyengedzerwa, tinoda kuitira zvakati, tinoda kuitira zvakati. Asi hapana chatinoona. Kunenge kuri kungonyeperwa koga koga. Saka ne vamwe vangu vechidiki mayuthi kana ndisingakanganisi tinotosvika ma district anokwana kuita 4 takagara pasi tikaona kuti zviri nani titsvage mutungamiriri anotitungamirira weTCC inova bato ratinoona kuti ndobato rine fimu cheupenyu hwedu. ZANU yemadhara anonyepa mbavha idzi tasiyana nazvo izvi.
Makadii pastudio 7 apo? Ini ndini mukoma Mavelazi ndiripo paSouth Africa po. Kumbiro mutudziro vamunanga agwavo kuti zvavari kuita tinozviona tiri kuzovhota isu mayouth. Mozeto vasati jairira tiri kuzvionawo zvavari kuita tinde tiri kuvaziva. Makadii pastudio 7 apo? Ini ndini mukoma Mavelazi ndiripo paSouth Africa po. Kumbiro mutudziro vamunanga agwavo kuti zvavari kuita tinozviona tiri kuzovhota isu mayouth. Mozeto vasati jairira tiri kuzvionawo zvavari kuita tinde tiri kuvaziva.
Pastudio 7 mamuka sei apo vana mukoma tanonoka mamuka sei pastudio apo? Ini zita ndinoitwa Ali Smart Njanji. Ini dongo tisandu kuna vachamisa. Iya vachamisa vakanyanya vakanyanya mchinda yeye akanyanya akanyanya. Muona kala yeyelo iyi takaiziva kubva kudhara kuti iripo bhati tanga tisingambotozivi kumbototi takambotokosha kudaro. Bhati apa payazoona ndiko ndivachamisa manje apa esha yakutotambudza manje. Tautogaya kutochinja dzimota dzedu makala tombotoisa yelo. Yelo yakunetsa yakunetsa. So inini hangu chanda kungokurudzira kune ava vamwe vese vana monzorana navakupe vese kusanganisana navo madhuku vana mai mujuru. Ndinongovakurudzira hangu kuti kana kuri kuti vari pachokwadi kutivo vane chido chekuti Zimbabwe iite bho, kudai vakandosangana vachamisa vangoita chinhu chimwe chete andeni tokwanisa kuita chinhu chinenge chichibatika. Chero vasipo havo vachamisa vagara vanongohwina zvakadaro bhati ZANU inenge ichiwana kamukana kekubiridzira nekuti vanenge vachiti havo handi mavhoti avangozoti kunungo kunoko. Bhati vese ivavo manje kana vakauya kuna vachamisa handini musarudzo mongopinda ZANU-PF neyeTCC. Zvinenge zvakunetswa kuti vachipabirira manje ipapo manje panenge pakutambudza nekuti Zimbabwe yese vagara vanoziva kuti inotoda vachamisa. Saka ini ndinongokurudzira vamwe vese ava kuti ngavaita sei, ngavaende kuna vachamisa. Ndotenda futi kuna vachamisa kuti maitiro avo haana kusiyana nasereki neaNelson Mandela mushakabva vave muno muSouth Africa. Havana kuti ukavaitira chakaipa vanozokudzorawo chakaipa. Vanongoti hawo wakano chidongodzoka dzoka uye tivake nyika yedu. Ndinozvitenda sere ndinozvikurudzira kuna president wangu vachamisa. Rambai makadaro ngapinde hake.
Makadi vepastudio 7 ndinoitwa chomudzudzu ndiri pano paPretoria. Ndine mubvunzo wandoda kumbosenda kuna president wedu Emerson Mnangagwa vanozvitiwa kuna maforeign countries anouya kuzoita investment muZimbabwe. Ko machina anotsvakei munyika medu? Machina akazowana nzvimbo here muZimbabwe?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ma Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Hurumende yakavhuta masimba muBema yakaparadza utongi hwejekerere ikakonzera kunetseka kwevanhu munyika. Mutevedzeri wemukuru weUnited States Agency for International Development USAID munharaunda yeAsia vaCraig Hart vakaudza Congress yeAmerica kuti hurumende yeBema haichakwanisi kuitira veruzhinji zvainofanirwa kuvaitira, vachiti iri kutokonzera kuti vanhu vatsvake rubatsiro zvakanyanya. Vanoti muna kubvumbi 2021 vashandi mune zveutano vanoita zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana vakanga vari pakuramwa mabasa vachiratidza kusatsigira kwavo hurumende yemauto yakabvuta masimba. Hurumende yakatanga kusunga nekumbunyikidza mazana nemazana evashandi mune zveutano vakanga vari pakuramwa mabasa. Kusvika muna zvita 2021 vashandi mune zveutano vanoita zviuru makumi mashanu 50,000 vakanga vachiri kuramwa mabasa. USAID iri kushanda nemasangano akazvimirira masangano ezveutano mumatunhu akasiyana-siyana munyika nemamwe makambani mukuunza rubatsiro mune zveutano kuvanhu zvikuru munzvimbo dzakanyanya kuvhiringwa nekuramwa mabasa kwevashandi vehurumende. Munyika dziri munharaunda yekuchamhembe kweAsia, Bema ndiyo ine vanhu vashoma vakabayiwa nhomba dzose mbiri dzekudzivirira COVID-19 uye kupararira kwechirwere ichi kuri kuramba kuchikwira. Pari zvino sangano reCOVID-19 Vaccine Facility kana kuti COVAX harisati raendesa mishonga yenhomba inopfuura mamiriyoni 10 yayakavipisa Bema. Hurumende yeBema yakawanawo kubva kuPeople's Republic of China, India neRussia mishonga yeCOVID-19 inoita mamiriyoni 56. Kusvika musi wa20 kukadzi gore rino, Bema yanga yabaya nhomba mbiri vanhu vanoita zvikamu 30 nezvisere kubva muzana. Kuwedzera uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19, COVAX inofanirwa kupa Bema mishonga iyi ichishandisa masangano akazvimirira uye anovimbika. Vakadaro vaHart, USAID inobatsira nemari yekuchengeta, kugadzirira nekuparadzirwa kwemishonga iyi muBema. Pamusoro pezvo, USAID inotsigira zvirongwa zvekudzidzisa vanobaya nhomba, kukurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba kudzivirira COVID-19, kuvhenekwa chirwere ichi kwevanhu uye kurapiwa kwevanhu mumakiriniki. Asi COVID-19 handicho chirwere choga chinonetsa muBema. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cherurindi kana kuti TB chakanyanya muBema kupfuura mune dzimwe nyika dziri munharaunda iyi. Mumakore 10 apfuura, USAID yakabatsira mukudzikisa chirwere cherurindi muBema, asi kubva pabvutwa masimba nemauto chirwere cherurindi chava kukwira zvakare. Mugore riri kuuya, USAID ichawedzera mukubata nekurapa chirwere ichi ichishanda nemasangano akazvimirira. America haikwanisi kungotarisa hurumende yeBema ichitadza kuitira vanhu zvavanofanirwa kuitirwa nehurumende yavo. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidao Karembera kana kuti madzibaba veshanduko vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti Zimbabwe haisati yamboona kurohwa kwevanhu nekurambidzwa kwemisangano yekutsvaka rutsigiro kwakadai. Masangano evarairidzi anokurudzira hurumende kuti iite misangano yechokwadi nevarairidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva isu zvikare manheru anhasi apo tichikupazvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.